Mangwanana kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wemuvhuro kurume 26, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kunoenderera mberi kunyange hazvo zviri kunzi mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vakakumbira vana chiremba ava kuti vadzokere kumabasa zvichemo zvavo zvichitariswa. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vanoenda kumusangano wezvemabhizimusi weAfrica CEO Forum uri kuitwa kuIvory Coast.
Izvo zvinhu zvatinoyemura chose, asi vana veZimbabwe nyika yava kusanyatsonzwisisa chinangwa nemafambiro avo pakuti tashaya pundutso, nokuti nyika yeZimbabwe pari zvino yanyora zvibvumirano zvakawanda, asi tazvabudisa kusvika pari zvino hapana chatati taona.
Vachamirira mubatanidzwa weMDC Alliance musarudzo dzemutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanoimbisa vekumaruwa kuti vachasimudzira upenyu hwavo pamwe nekupadzidzo pachena kana vakakunda musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kuri kuenderera mberi kunyange hazvo zviri kunzi mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vakakumbira vana chiremba ava kuti vadzokere kumabasa zvichemo zvavo zvichitariswa. Asi vana chiremba vanoti chakachenjedza ndechakatanga, sezvo vave nenguva vachingoudzwa mashoko akadai nehurumende pasina chinobuda. Vana chiremba vari kutiwo havachina chivimbo negurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa. Studio 7 haina kukwanisa kubata Dr. Parirenyatwa kuti tinzwewudivirawo panyaya iyi sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mxolisi Ngwenya.
Chekutanga ndechekuti mutungamiri wenyika handivo vaudza machiremba directly kuti ngatidzokerei kubasa. Zviri kutaura zviri kubva kuna Minister of Health vanonzi vaParirenyatwa vachinyepera nyika yese kuti zvinhu zvanyatsoitwa zviraiti. Chechipiri ndechekuti kana zvirizvo kuti mutungamiri wenyika vati vachiremba ngavadzokere kubasa vachipanogadzirisa, chokwadi ndechekuti tane makore akawanda tichivimbiswa kuti dzokerai kubasa tiri kugadzirisa. Aiwa tanetsa. Tinotenda zvikuru kuti mutungamiri wenyika apindira nyaya iyi. Takamirirawo, tinomutemba, tine vimbiso yekuti vanonyatsoita basa chaizvo. Asi takamirira kuti tione zvakanyorwa zvichifamba nezvinobvunwa nemitemo inonzi legal channel. Saka takamirira kuti kana zvirizvo zvataurwa, kana vapedza zvavari kuita izvi, zvonyorwa zvouya kunonzi kubipartite negotiating panel. Ndoo patinozosaina tozvibvuma kana zvirizvo zvatakakumbira. Kana zvisirizvo, aiwa bodo, mabasa ati kuzodzokera. Tabvunza mamembers akawanda vakati aiwa tanoita nekuvimbisa, tane makore tichitandira hurumende tichitandira mahara. Takamirira kuti zvinyatsonyokwa uye zvete rikadzokera izvozvo. Tonoshandisei? Hakuna zvacho zvokushandisa.
Saka pane musangano here mumwe wakarongwa iro svondo rino iri kuti nyaya yenyu igadziriswe?
Aiwa takamirira. Vanga vachiimbisa kuti vachaita inonzi edin vaipataiti meeting. Saka takagarira takamirira izvozvo. Asi panguva ino iyi hatisi kudzora tsvimbo ba. Tiri kuramba tichidemonstrata, tichiratidzira kuti hatisati tagutikana.
Ko, nyaya yekuti hamusi kupiwa mari yakazogadziriswa here?
Nyaya yekusapiwa mari tinovasungisa vakada kuti hazvina mubatwa rese. Mari iright yedu, nekuti mushandi nemushandi ane right kana kuti ane kodzero yekuti aende pasite ndounge ataura nemunhu wachona amuudza tiuya kubasa anonzi employer, zvikatadza kuti tiwirira. Sezvo zvakatadza, takavapa notisi yakareba 21 days vakasagadzirisa nyaya iyi. Saka tiri kuti vakangotanga kuita izvozvo kuti vanocheka mari dzevanhu, aiwa hasi kudzora tsvimbo. Uyezve vakasabvuma kuti vasi kuteka mari dzevanhu hasidzoki kubasa, todzokera mahara yedu.
Asi izvo zvinhu zvakamira sei muzvipatara pari zvino semanzwiro amuri kuitawo?
Manzwiro edu hatinganyatoziva nekuti kubasa kwacho hatisi kutoenda ba.
Asi mukaramba muchiratidzira kudai Dr. Ngwenya, varwere havazorambi vachifa here vakawanda?
Varwere kana vakangwara ngavatorewo dungano rekuti vanyatsonoratidza hurumende kana kuti ministry nehealth service board kuti havakugutikana nezvavari kuita, nekuti vana chiremba vanhuwo vakapuwa mabasa kuti vashandisewo maskills avakapuwawo kwavakazvidzira kuti vakwanise kuti varape nyika. Asi munhu anoti kunyika yese tinokupai zveutano ihurumende, saka isu tingoriwo vanhu vatumwawo. Kana vatumwawo vasiri kubhadhara vanogona kungogara pasi.
Mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mxolisi Ngwenya vari parunare muBulawayo naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika muAbidjan, guta guru reIvory Coast nezuro, uko kuri kuitirwa musangano wechitanhatu weAfrica CEO Forum kwemazuva maviri uyo uri kutarisirwa kutanga nhasi. Uyu musangano wezvemabhizimusi unobatanidzwa vemabhizimusi vemuAfrica uye wegore rino unonzi uri kutarisirwa kupindwa nevanhu vanodarika chiuru chimwe chete. Nepfenyuro yeZBC inoti vaMnangagwa vakaperekedzwa kumusangano uyu nemakurukota ehurumende, gavhana weRBZ vaJohn Mangudya, chipangamazano chavo vaChristopher Mutsvangwa, pamwe nemunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaGeorge Charamba. Asi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira, Dr. Wangu Mazodze, vanoti havaone misangano yakadai iine chainobatsira nacho nyika.
Rwendo rwaMnangagwa tinoti chinhu chatinoyemura chakanyanya senyika yeZimbabwe, kuti kwavari kuenda kuAfrica CEO Forum tinotenda nokuvimba kuti vari kundomirira wenyika uye vari kundotengesa wenyika vachishambadza nyika. Izvo zvinhu zvatinoyemura chose, asi vana veZimbabwe nyika yava kusanyatsonzwisisa chinangwa nemafambiro avo pakuti kufamba kwavanoita kwakanaka. Asi tashaya pundutso nokuti nyika yeZimbabwe pari zvino yanyora zvibvumirano zvakawanda, asi chazvabudisa kusvika pari zvino haparichatataona. Vimbiso tapuyiwa tikaudzwa kuti nyika iri kuzonaka uye zvibvumirano zvekunyorwa, asi chazvabudisa hapana. Kufamba hakuna chakwakaipira, asi chadzoka ndochatashaya.
Vamwe vanoti tingabva tatarisira here michero kubva kuna vaMnangagwa nemazuva mashoma avapinda mudariro aya? Imi munotiwo?
Vana veZimbabwe vakashungurudzwa nekutambudzwa kwenguva refu, saka kuti vatarisire michero munguva pfupi ichokwadi, ikodzero yavo kutarisira michero nemunguva pfupi, nokuti iwa Munangagwa vakavimbisa kuti pamazuva zana okutanga vachitanga kutungamirira nyika pachange pave neshanduko. Asi hapana chakashanduka. Vakati mitsetse yezvemari mumabhanga ichapera, asi haina kupera. Vakati vamwe vachadzosa mari dzakanga dzaenda, asi hatina kudzoka. Kunyange zvavo vakati pakauya mari yakasvika kuma 250 million, zvinhu zvaramba zvakangooma. Tozovenzanisa negore ra2009 pakapinda vana vatsvangirai vachipinda mugovernment of national unit, zvinhu hazvina kutora nguva yakareba zvakafana neizvi. Mumazuva mashomanana pakangozikanwa chete kuti vana vatsvangirai vapinda vava prime minister weZimbabwe, zvinhu zvakachinja kwete nemasvondo asina mazuva. Saka ikodzero yemwana weZimbabwe kutarisira kuti zvinhu zvichinje, nguva yatoreba yawanda chose.
Asika Dr. Mazodze, vanokwanisa kuchinja zvinhu sematsanangurira amaita pahurumende yemubatanidzwa havasi vekunze here vane mari dzavo, vanove vanenge vari kubatawo hurumende yavaMnangagwai nenzira imwe chete yavaingobata naye hurumende yavaMugabe?
Iyoyo ndingangoda kuti muri kuda kutaura nyaya yezvirango, kuti panenge pane kawo zvirango cheupfumi kari kuitika kubva kune vekunze. Asi kutaura chokwadi ndechokuti zvirango zvikuru zvinobva kuhurumende zvichienda kunyika yedu. Utungamiri vanhu havana chivimbo neutungamiri, ndochokwadi inonzi confidence, investor confidence haimo. Nokuti vanhu ava zvavakamboita kumashure uko chakachenjedza ndo chakataka. Saka kuti munhu achavimba nawe zvino hazvichagoneke. Saka hatigoni kuramba tichipomera nyika dzokunze kuti ndodzine mhosva. Isu tine vana vedu vemunyika yeZimbabwe vane upfumi vane mari. Vatisina kugona kuzvibatsira teka zvakanaka vakafanira Strive Masiwa vana makamba vakadzoka ndiye zvino. Tine vana veZimbabwe zvivarwa zvezimbabwe zvakawanda zviri kubudirira kune dzimwe nyika. Saka tikutadza kuvadzosa saka ngatisapomera vedzimwe nyika isisu nyika yedu isina kurongeka zvakanaka. Semuenzaniswa munakagwana kugara achitaura achiti Zimbabwe is open for business. Asi munhu ukaenda paindaneti kuda kundotsvagurudza kuti ruzivo rweZimbabwe kuti toita sei kana uchida kuita zvemabhizinesi muZimbabwe. Hatina zvinhu zvakafana kuti mawebsites emagovernment departments chaiwo hatina. Saka kutaura chete asi havasati vasunungura kana kugadzirisa nyika. Saka havagoni kupomera kungoti vamwe vanhu vedzimwe nyika ndovari kuti hatisabudirira saenderera mberi. Ndotinogona kuenderera mberi vedzimwe nyika vozosanganiswa kati asi tichienda mberi zvakanaka. Saka tiri kuti kukundikara kuri kuonekwa uye kuri pachena pautungamiri hwatinawo pari zvino. Kunyange zvavo vimbiso dzavo dzichinyanya kuwanda nezvibvumirano zvavati vimbisa zvichinyanya kuwanda uye zvichinakidza nekufadza maziso nenzeve kuteerera asi chabuda hapana.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze vari parunare kuNew York muno maAmerica neStudio 7. Vachamirira mubatanidzwa weMDC Alliance musarudzo dzemutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vavimbisa vegari vekumaruwa kuti vachasimudzira upenyu hwavo pamwe nekupadzidzo pachena kana vakakunda musarudzo. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatsigiri vavo panzvimbo yemabhizimusi panzvimbo kuchiwesha mudunhu remashonaland central vachamisa vati vachasimudzira upenyu hwevanhu kumaruwa vachiti nguva yareba vagari vekumaruwa vachibatwa neseri kwemaoko nezanu pf.
Macentral tinoziva kuti mune munyama. Munyama wenyu ndohutungamiri hwamamuna hwekongo yakareba husinganzwisisi the priorities of the province. Kuno kune underdevelopment inotyisa but I can assure you kuti isu tiri kuzoshanda to reverse that underdevelopment. Urongwa tinaho, maprogram tinaho. Tobva tafamba tichienda kupi? Mberi. Ndakutaura ndikati muono watinaho, muono wekuti patinopinda. Nyaya yemacash crisis inogara ichitaurwa. Isu hatipedzi kana 2 weeks. Aiwa ukanatata 2 weeks tibvisei. Hatibvisei. 2 weeks. Makiwa aripo. Chizamba machisa. Asi musati mandibvisa ndenda bvisa minister wacho nokuti kana usina anza you have no business to be a minister.
Vachamisa vatiwo vana vechikoro vedzidzo yepasi vachange vave kudzidza pachena kana vachinge vapinda muhurumende.
Zimbabwe ngaizikanwe nenyaya yeeducation. Education yedu tichagadzira sei? Toda kusumudza zvikoro kubva grade 1 kusvika 7. Tirokurova nenyaya yekuti haiwa mwana wese hakuna anosara. We are not going to commodify education or commercialize it. Munhu wese hande kuchikoro. Whether une mari ora huna, free primary education.
Vaenderera mberi vachiti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kupiwa mukana wekuti vazorore kunyange vachiti vakaondomora nyika.
Tiri kuenda paurongwa wehurumende. Patinongopinda pane zvatakatoronga. Ndakati ngaupfachuke mumba mako. Ngaupinde mubedroom. Ngaupinde mukitchen. Ngaupinde mubig house. Ngaupinde namusimaro house. And for the past 38 years. The government of the past 38 years has been government of violence. Chaitonga munyika muno I violence. Chaitonga munyika muno I fear. Chaitonga munyika muno I dictatorship. Chaitonga munyika muno I poverty. That is the government yakare munyika muno. Ende vanhu vanga vasina hurumende.
Vatiwo zvakare sebato vachaedza pose pavanogona napo kuti paumbwe mutemo uchange uchiona kuti masimba ochinjanwa sei kana kuti Transitional Government Act.
Chokwadi mungandiudza vasakunyi. This day and age tiri kunetsa nenyaya yesarudzo kuti free and fair elections zvofanira kuitwa sei. This day and age chatakarwira chii? We must not be haggling or arguing about the election. Tingo we ran out an election in it was so. A win and dem koma wezwa iroro. Asina kuina ndio muningina wezwa iroro. Tomirira 5 years tichibatsirana mwari ku opposition mwari ku government. Anenda apinda ne so that the country is stable and we are focusing on the economy. Kwete kuita basa re maslogans basa re politics most of the time to the detriment of development. Ngowa ino the sign yokuva cast nekuva retrogressive.
Vachitaura pamusangano uyu vanotungamirira rimwe bandiko re MDC vaWalshman Ncube vatiwo masoja anofanira kubviswa kukomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti sarudzo dziitwe zviri pachena.
Remove masoja kuzek, remove masoja kubanu kumavillages. Instruct vanhu vako mayouth ezanu, instruct my traditional leaders to stop intimidating people by asking my voter slip. Make sure that on election day my vote ano count ese ku polling station wo edwa ese ku polling station including a presidential exception and they are put up on the door. We will add those results for ourselves because we'll have them ku ma polling station. Changer Maitiro. Once you do that, the people will speak again as they spoke in 2008.
Vachamisa vakatarisirwa kuitwa kumwe musangano nevatsigiri vavo kuBulawayo mushure mezororo reEaster. Ndakamirira Studio 7 kuChiweshe mudunhu reMashonaland Central. Ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Vakarwa hondo yerusununguko vanoti vari kufara chose nekupiwa mukana kwavanoti vakaitwa wekuwaniswa kukwikwidza musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato rezano PF kana kuti maprimary elections. Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoti nengo dzavo dzaisichaiswa mukana wekuti vange vachipinda musarudzo idzi neutungamiri hwaive muzano PF panguva yemutungamiri webato iri vakabviswa pachigaro vaRobert Mugabe. Ngatinzwei vaMahia vachitsanangura.
Ichokwadi kuti vanofunga kuti mukana iwoyo ungaite sekunge wachikora demokrasi. Unongova mukana wokuti zvavanga vasingambouwaniwo vaakuuwana vanhu vosarudza kupuwawo mvumo nokuti ava vanga vachitova ndivo vakatyorerwa mukana, vakatyorerwa mutemo wegutsa ruzhinji nokuti vanga vasingapiwi mukana. Saka hapana chakashata chokuti vazopiwawo mukana sekupiwa kwaitwa mumwe munhu wese mukana. Zvinoreva kuti vanhu vese ari murwiro rusununguko neasiri vapiwa mikana vese.
Asika va Mahia varwe rusununguko vakawanda vanga vangori nhengo dzebato rezano PF, chicha achizovashaisa mukana wekumira musarudzo?
Ndanchida kukuzivisai kuti chinhu chinonzi G40 zvichida yakatangwa nevanhu vanotaurika, asi chamamuchida kuziva ndechekuti isystem. Saka zvairi system ndiyo yanga ine basa rokusatendera zvinofanira kuwanikwawo nevarwiri vorusununguko sevanhu vokuti vawaniswe mukana iwoyo. Chete ndo sistemu yanga iripo yokuvatadzisa kuwana mukana. Saka zvayakabviswa vaanawo mukana.
Kouyawo imi sava Mahiya, mune tarisiro here yekuti muchakwikwidzawo mumaprimary ezanupf iwaya nekupiwa kwamaita mukana uko?
Ndiri kumira ndiri kuHarare South. Inini ndiri kufara nemukana iwoyo nokuti ndinoziva kuti ndinoenda wanawo mukana wekuti ndisarudzwewo nevanhu. Vanhu vachasarudzwawo sezvavanoda, zvine zvabuda ikoko ndo zvinoitwa. Kana vanhu vasina kundisarudza, asi ndinofara nokungopiwa mukana. Chinofadza varwiri vosungo ndechekuti vapiwawo mukana, vatenderwawo mukana, vaitawo sevanhu sezvava zvakaita vanhu veZimbabwe. Vakadzi vasina mukana wokunzi vanhu, asi pavakanzwa vava vanhu vakafanana nevarume vakafara. Saka nesuwo tiri kufara nokuti tapiwawo mukana sevamwe vanhu vese vari munyika yatakasunungura.
Saka mune vamunotarisirawo here kuzokwikwidzana navo iko kuHarare South nemukana wamapiwa iwe?
Kune vamwe vairi vandiri kumira navo. Masoko emumwe wacho handidi kuataura nokuti ari kusenzesa zita remukuru wenyika sandiyo weyo kuti awane mavhoti. Handidi kutaura masoko pamusoro pake. Zviri kuvanhu vaikoko kuti vogara vari mujoko here kana kuti zvandiri kutaura zvokuti isusu toda kusiya munhu ari yemuridzi weivhu asina chaanobhadhara, achinobhadhara kuhurumende kwete mazimari avari kupiwa, asi mariwo inoratidza kuti ndiyo mari inokwanisika isiri yokusveta munhu sezvavari kuita izvi, nokuti ndiyo mari iri kutorwa ichiseriswa neG40, nokuti G40 iri kuda kuti kunge kuina MP anozomirira zvido zvevanhu vari kuita basa rokutengesa ivhu lendi isiri yavo yanga iri estate. Ndo vanhu vakamirira izvozvo. Saka zviri kuvanhu vekudunhu iroro kufarira kubhadhara mari iyoyo kana kuti vave nesimba pamusoro pepavakagara pasina vavari kubhadhara mari, pasina munhu ari kuvabira mari. Inini ndiripo kuti ndizadzise izvozvo zvokuti vave nevhu, nokuti ndizvo zvandakarwira kuti vanhu vave nevhu. Saka handisani ndabva pachinangwa chokuti vanhu vave nevhu, vave nepekugara pachavo.
Vanga vari mutauriri weZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahiya vari parunare muHarare neStudio 7. Sachigaro webato reMDCT mudunhu reNorth America vaDan Moyo vanoti kunyanga hazvo bato ravo kumusha rakatsemuka zvichitevera kunetsana kwemutungamiri mutsva weMDCT vaNelson Chamisa nemumwe vatevedzeri vebato Muzvare Tokozani Kupe, dunhu ravo richaramba rakabatana. VaMoyo vanoti nhengo dzedunhu ravo dzakasununguka kutsigira mutungamiri wadzinoda pakati pevatungamiri vaviri ava. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMoyo pamusoro pekutsemuka kwebato ravo uku.
Isusu kunoku tine vanhu vari kusapota Dr. Kupe, tine vanhu vari kusapota Chamisa, and isusu toda kuti tirambe tiri provinsi yakabatana. Therefore, at this point in time, isusu tirungoti sezvo tinoona zvichiitika muno muAmerica pakunoitika maprimaries emapresidential elections. Nyangwe muri vepati rimwe munogona kuita vanhu vanenge vachida kurana for presidential candidate. Koitwa maprimaries vodebata, voita marali, eventually koimeja anenge ava iye ndiye anoonekwa semunhu ari kugona kutanga winise pato racho. Saka nesu tiri kuti I think nguva yekuti democracy yemuZimbabwe, even muAfrica chaiko, kuti ichinje kuitiwe maprimaries akadaro kuitira kuti vanhu vasangoposezerwa kuti vaaccepte munhu vanenge vachifunga kuti hasiriye anogona kunge avasvukise kwavada kuenda. So isusu kunoku tirungoti okay, we are not going to stop vanhu kusupporta either vachamisa or vakupa.
Asika munenge muchiita chisungo chakasiyana nebato, nekuti hamungati imi muri branch yeMDC mobvumidza vanhu venyu kuti vange vachisapota kana kutsigira mapoka maviri kumusha, mapoka acho asingawirirani.
Kana muchiti tinenge tichiningirikira bato, uri kutaura bato ripi? Because wataura kaa kuti panapa paita maviri ka
paita mapato maviri.
Saka racho rauri kutaura nderipi? Saka in other words uri kubvunza kuti isusu bato redu nderipi? Vanhu vese ivavo vari kuti vari MDCT, isu nesuwo tiri kuti tiri MDCT. Problem iripo ndeyekuti kuna leader anonzi Chamisa, kuna leader anonzi Kupe.
Vachilida mapato akatosiyana.
Isisi tiri MDCT yakasiiwa navamugenzwangirai. Sezvo vese vari tu vari kuclaima seMDC ndiyo yacho yatiri iyoyo. Ende isusu officially atingati tinosupporta one over the other because then tenoita kudivida province. Hatisi kuda kudaro isusu.
Vanga vari sachigaro weMDCT mudunhu reNorth America vaDen Moyo vari parunare neStudio 7 vari muVirginia muno muAmerica. Tombo kupai zvakabuda mitambo yenhabvu yakatambwa munyika neZuro. Mitambo iyi yakabuda yakadai: Dynamos 3, Shabani 3, Islanders 2, Herentals 0, Kotingezi 2, Triangle 0. Kambo makamarada kubva kuna Suleiman Chimbetu tabva tasvika kumagoma echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kunoenderera mberi kunyange hazvo zviri kunzi mutungamiri wenyika vayamasoni Munangagwa vakakumbira vana chiremba ava kuti vadzokere kumabasa zvichemo zvavo zvichitariswa. Mutungamiri wenyika vayamasoni Munangagwa vanoenda kumusangano wezvemabhizimusi weAfrica CEO Forum uri kuitwa kuIvory Coast. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.